Zimbabwe.
A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington. This is Gibbs Dube in Maryland.
I'm Marvelous Mhlanganya, who are here in Washington, D.C. this Friday, July the 24th, 2020, where I'm broadcasting from my home because of COVID-19 or the coronavirus, which is currently ravaging the whole world, including Zimbabwe, where we've seen figures rising in recent days with the health ministry giving us figures saying that at the moment we have 2,124 COVID-19 positive cases in the country, with 1,586 people currently actually living with the disease. And there's also some good news, Gibbs. We've seen that there has been some recoveries with 510 people actually recovering from the disease. But the sad news is we have 28 deaths. So this is the situation in Zimbabwe at the moment. What does it look like on the international scene, Gibbs?
Yeah, before I go there, it seems as if people that have been tested 165,704. You know, this is a relatively big number when you look at Zimbabwe. They're saying they're trying their best and, you know, under the circumstances. Yesterday alone in Zimbabwe, there were 90 cases. And out of those cases, there were 7 people who were recently in South Africa and 83 people that are locals. So it seems as if the local figures are going up a lot, compared to some imported kind of figures. Then when you look at what Johns Hopkins University is actually saying here, is that there are almost 16 million people that have contracted COVID-19. Out of these people, over 634,000 have actually died. Then when you look at United States of America, we have got over 4 million people that have COVID-19 or have contracted COVID-19, and 144,305 have actually died. So we see that figures are going up really in America so much that some states are even contemplating shutting down because of this COVID-19. Yebogambe zulukanda balinjani. Laphelikhona endaweni zonke zomhlaba ezijiyeneyo. Siyahlangana ngokuhlelo lwe-Live Talk lamhlanje. Lapho sikhuluma ngokuningi, siyabona ukuthi kwele Zimbabwe kulabantu abadlula 2,124 asebebanjwe COVID-19. Kuthi ke ababe 510 sebesilile, 28 sebebhubhile zulukandaba. Kuzokubuya ke inani abantu abafika 165,000 badlula nje khonapho sebetestiwe. Izolo kuphela bekule 90 cases, kuzokusithi abayi 7 ngabantu abavela kwele South Africa, 83 ngabantu abeZimbabwe abangazange bephume elizweni. Emhlabeni wonke jikelele sokuphose kube labantu 16 million asebebanjwe COVID-19. Abafika ku 634,000 sebabhubha, 4 million kwele Melika, kunzima lapha kwele Melika. Kuthi ke phakathi kwabantu labo 144,305 sebebhubhile. Lokhu kubikwa ke iJohns Hopkins University. Remember, Marvelous, as well, we are going to discuss the issue of human rights in Zimbabwe and the issue of the arrest of people like Hopewell Chinono, who is an investigative journalist. Apparently, he was denied bail today. He's gone back to remand prison. And then there's also the mayor of Harare. You know, the mayor of Harare was arrested.
Yes, he's facing corruption.
Yes, mm-hmm. He's facing corruption charges. So now he was remanded in custody as well. So there are so many issues that are happening. And police and soldiers are actually tightening screws on Zimbabweans in terms of COVID-19 regulations. There's a dusk to dawn curfew as we speak right now.
We're also going to be looking at, the leader of Transform Zimbabwe, Jacob Ngarivume, also being denied bail. But, you know, these are some of the issues coming up, not forgetting that we are currently broadcasting from home. So this is a pre-recorded program. So by the time you watch this program, some of the figures may have changed. Kuna wachango vakupinda mchirongwa. Tinoku uchingamiza ine mufaro. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye. Ndiri muno mu Washington. Umo ndiri kutefenyura ndiri mumba pamusoro pedenda re-COVID-19 kana kuti coronavirus iro ratekeshera pasi rose uye parizvino tiri kutarisa isu kuti munyika parizvino munyika yeZimbabwe vanhu vari kubatwa nedenda iri re-COVID-19 vari kuramba vachiwanda tinoona kuti parizvino pane vanhu 2124 vari kunzi ivo nebazi rezveutano vawanikwa ivo vachibatwa nedenda irori vanhu vari kurarama nedenda iri parizvino munyika vanosvika ivo 1586 tichiona zvakare kuti pane vamwe vakabatwa nedenda iri recovid-19 asi vakazowanikwa vachiri kunda ava vanosvika 510 totarisa zvakare kuti aiwa pane zvimwewo zviri kurwadza vazhinji kuti pane vanhu 28 parizvino vabatwa nedenda irori recovid-19 vakawanikwa ivo vachishaya totarisa zviri kuitika pasi rose patinoti global figures pasi rose parizvino pasi rose vanhu vabatwa necovid-19 vanosvika ivo pa15.4 zvichidaudzira kozoya vanhu vawanikwa vachishaya vari kusvika ivo pa633,000 zvinoreva kuti vatopfuura half a million vasvika ivo pa633,000 pasi rose muno muamerica mandiri tiri kuona kuti ndiwo mumwe mawanikwa imwe muchinzi maepicenta yechirwere ichochi checovid-19 mune vanhu 4 million vabatwa nedenda iri 144,000 vakawanikwa vachishaya muno muwashington dc mandiri kutepfenyura ndiri parizvino pane vanhu 11,571 vabatwa nedenda irori recovid-19 uyezve vamwe vanodaudzira 581 vakawanikwa ivo vachishaya saka sekutaura kwandiri kuita parizvino ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedenda irori recovid-19 uyezve chirongwa ichi tiri kuchibika muchazochiona munguva inotevera zvekuti panguva yamuchachiona munogona kuzoona zvimwe zvatiri kutaura pano panyaya dzemafiga zvichinge zvasanduka tiri kutarisa zvakare zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika tichitarisa isu zviri kuitika munzvimbo dzakasiyana-siyana tinoona kuti nyaya yekusungwa kwemitemo inotarisa iyo pamusoro pecovid-19 iri kuramba ichisungwa tichiona kuti kumashonaland west tanga tiri kutonzwa kubva kune mutori wedu wenhau nunurai jena ariko achitaura iye kuti vanhu vanga vari kutorambidzwa kupinda mudhorobha uyezve zvimwe zvitoro zvawanikwa izvo zvichivharwa muzuva ranhasi totarisa zvakare muHarare tiri kuona kuti mune kefyu vanhu vari kunzi 6-6 unofanira kunge wabuda muguta reHarare uyezve vari kuti only vanhu vari kuita maessential services ndo vachabvumidzwa muguta totarisa zvakare zvataona zvichibuda mumatare edzimhosva nhasi taona mutori wenhau Hope Chingono uyo ari kuwanikwa iye achipomerwa mhosva yekuti ari kuwanikwa achifurira vanhu kuti vawanikwe vachiratidzira nokupera kwemwedzi uno musi waJuly 31st amiswa iye pamberi pedare asi iye Hope Chingono achitaura iye musure mekunge anyimwa mukana wokuti abhadhare mari yechibatiso ataura iye kuti kwete iye hapana chaakatadza chaakaita chete kunyora nhau achitaura pamusoro peuori huri muhurumende parizvino taona zvakare vaHebert Gomba vanova ivo meya veguta reHarare vachimiswa zvakare pamberi pedare vaHebert Gomba vanyimwawo zvakare mukana wokuti vabhadhare mari yechibatiso tiri panyaya iyoyo zvakare kune mutungamiri wetransformer Zimbabwe vaJacob Ngaribvume takaona vachinyimwawo zvakare mukana wokuti vabhadhare mari yechibatiso saka zvese izvi zviri kuitika panguva iyo veruzhinji munyika vanga vakatarisa kuti varatidzire pakupera kwemwedzi uno saka tange tiri kungovhenganisa zvinhu zvakawanda zvaitika pazuva ranhasi uyezve tichitsvaga nyanzvi zvichange zvichiri kutaura pamusoro penyaya idzi Gibbs
yes Marvelous we see as well that the United Nations Human Rights for United Nations Commission on Human Rights has actually issued a statement saying the Zimbabwean government is in a way appearing as if it is clamping down on people that are violating COVID-19 regulations, when in fact it is attacking the freedoms of Zimbabweans. So they're saying Hope Chingono is one of the victims of such a an agenda. We know that even the organizer of the July 31st protest, Mr. Jacob Ngaribvume, who is the leader of Transform Zimbabwe, he is in remand prison right now as we speak. So now today we saw a Hopewell Chingono appear in court and he was denied bail. Let's listen to what he said soon after he was denied bail. So apparently, let's try to bring him on and see what exactly he said. What he said when he was actually sent to remand prison. So I think we are going to get that video. But at the moment, we've got a video of Harrison Komo, who is the attorney for the Harare mayor. Let's listen to what he said about, you know, him being denied bail.
The application was dismissed and the court remanded him in custody. There were mainly two reasons that were advanced by the court as a basis for denying bail. The first reason being that he's an influential person in the society, and to that end, he might interfere with witnesses. And secondly, that he's facing a serious offense, and that might be an inducement for him to abscond.
So now that is Mr. Harrison Komo. He's representing the mayor of of Harare, who's facing charges of abuse of office. So it seems as if this is a very big issue as far as the government is concerned or the police are concerned. So it's a question of they're saying he actually abused his office in allocating land in Harare. So now let's bring in some callers as well, people that say a lot about what is happening in Zimbabwe. Oh, before we do that, let me go back to Marvelous and then we actually roll out our program in terms of what is happening, because we've got one of our first guests, and that is Dr. Simba Mavaza. Marvelous, over to you.
Aiwa pari zvino tirikunzwa kuti masangano epasi rose reUnited Nations nemamwewo vari kushora zvavari kuti izvo kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu zviri kuitika munyika yeZimbabwe pari zvino vachitarisa ivo mabatirwo ari kuita mutori wenhau Hopewell Chingono nevamwewo tichitarisa zvakare kuti mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngaribvume takaonawo vachinyimwa mukana wekuti vabhadhare mari yechibatiso vachipomerwa mhosva yekuronga kuti vanhu vapinde mumigwagwa nemusi waJuly 31st vachitaura ivo kuti havasi kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu munyika. Taona zvakare muzuva ranhasi meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vachinyimwawo zvakare mukana wekuti vabhadhare mari yechibatiso uyezve vari kupomerwa nyaya yehori vachinzi ivo vakawanikwa ivo vachipa vamwe vanhu yatingati yemastend zvisiri pamutemo. Saka ndo zvimwe zvatiri kuzeya ipo pano, uyezve tichange tiine nyanzvi nevamwewo vanomirira masangano akasiyana-siyana tichinzwa kuti zvakamira sei panyaya iyoyi. Tinenge tine munyarikani wedu wokutanga Dr. Mavaza vari kuUnited Kingdom veZANU-P F. Regai tiende kwavari tichanga tichivabvunza kuti vaMavaza, tinoona masangano ekunze kwenyika akadai sana United Nations vari kushora mabatirwo kana kuti kutyorwa kwekodzero dzevanhu kwekodzero dzevanhu kuri kuitwa muZimbabwe pari zvino, nyanya takatarisa zviri kuitika kumutori wenhau Hopewell Chingono navaJacob Ngaribvume panyaya yekuti ivo vari kupomerwa mhosva yekuti vada kuronga kuratidzira. Asi tinoona Hopewell ari kuramba achitaura kuti iye nyaya yaari kutarisa kuti ari kupomerwa mhosva inyaya yekuti akanyora pamusoro peuori uri muhurumende. Saka munoona sei nyaya iyoyi?
Thank you. Muri kundinzwa here, Gibbs?
Yes.
Marvelous. Ndakukwanisai vateereri nekukutendai kundipa mukana wekutaura nemi, Marvelous and Gibbs. Ndati munyatsoongorora nyaya iyi tisina maemotions ari kungobhururuka mukati menyika iyi. Chekutanga, vaChingono havana kusungirwa kutaura nyaya yehuori muZimbabwe. Nyaya yehuori yavakataura yaenderana neMinistry of Health. Minista akasungwa akadzingwa basa kuratidza kuti hurumende yakateerera mashoko avaChingono. Asi vaChingono vakazoenderera mberi vakatanga kukurudzira vanhu kuti vaungane musi wa31 vagobvisa hurumende nechisimba. Pane vhidhiyo yavo iri kutenderera yavaitotaura kuti hurumende ngaiende. wakato create inonzi yapa chirungu hashtag inonzi ZANU PF must go. Izvi zvasiyana kuva pane mutsauko wekuva mupepeti wenhau nekuva munhu anofutidzira njodzi kana kuti anokodzera mvunga mupopoto akahwanda nekuva mupepeti wenhau. Isi pachirungu pane inonzi journalism neinonzi activism. Vachingono vasanganisa zviviri kuva mupepeti wenhau nekuva munhu mhesva mukono anopesvedzera kana kuti iya inonzi pachivanhu nhundira mutsime anonyangadza mvura yekunwa yavanhu. Saka ndoda kwaizvo hurumende ine simba, ine mvumo yekudzivirira vanhu vayo. Ndosaka yavabatwa vachingono. Vachingono havana kubatwa vakaiswa mugomba, vabatwa vakamiswa pamusoro mukati mematare edzimhosva. Mavanopiwa mukana wekuzvitaura vachizvidzivirira mavachanzwa. Saka inonzi due process, matevedzero emutemo wedu. Saka mutemo uri kutevedzerwa nenzira yekuti ndozvinoitwa mutemo wemuZimbabwe. Ehe, tiri kunzwa sangano guru venyika dzese rebatanidzwa renyika dzese, United Nations, vachinyorawo mafungiro avo nekuti havasi kutarisa zviri kuitika. Vari kungoona vari kure nekungoerenga social media. Vari kuweka on the basis of social media. Chavaifanira kuita vasitavasoropodza hurumende yeZimbabwe, vaifanira kukumbira Zimbabwe kuti ivatsananguriro kuti chii chiri kuitika pamusoro pavachingono nepamusoro pavangare vhunu. Chepiri, nda kuti muongore zviri kuitika izvi pandi zvamambotaura, kune mutemo uri kurambidzwa vanhu kufamba usiku. Mutemo uyu vakaisirwa kudzivirira chirwere chedziva mupengo iri rinonzi COVID. Saka mutemo uyu hausi kuisirwa kubata vanhu pamusoro pematongero enyika. Mutemo weutano wekudzivirira utano. Zimbabwe ine kodzero yekudzivirira utano hwayo. Tinoona hedu kuti pane kusanzwisisana kuripo. Vanhu vese vaakufunga kuti hurumende iri kuda kudzivirira kuratidzira
nyaya yemutemo. Summary in 1 minute.
Yes.
In English, to cross over to other people,
mutemo wekurambidza vanhu kufamba nemutemo wekudzivirira COVID wakagadzwa nyaya yekuratidzira isati yataurwa. Saka mutemo hauna kugadzirirwa kuratidzira, wakagadzirirwa COVID. Chiripo ndechekuti vakaronga kuti pave nekuratidzira vanofanira kutiudza kuti sei varonga kuratidzira munguva yechirwere checovid chashura nyika kudai, chauraya vanhu vakawanda. Saka hakuna kudzvanyirirwa kuri kuitwa vanhu kana kutyorwa kwekodzero dzevanhu. Yangovanhu vange mutange kutaura kweashaya uswa.
Yeah, thank you very much. Can you say that in English? Only 1 minute. I'll give you exactly 1 minute.
Thank you. We are simply saying here, in Zimbabwe there is no abuse of human rights or any other laws that therefore. What's happening is that Mr. Chingono is a journalist, we do agree. And he came up with issues concerning corruption in the government. And the government listened to him. They arrested the minister, which is unprecedented. And they even, not only the minister, the directors of NATRAM, the directors of in the Ministry of Health, a lot of senior government officials were arrested after the whistleblowing by Chingono. So therefore, the government will not arrest him when they have listened to his word. He was only arrested because he had left his journalistic skills and became a political activist. His letter is a political. He has not been arrested for being a journalist. He's been arrested for being an activist.
Thank you very much. Let's bring Mr. Chingono. He was on his way to prison. And at the end of the video, you will notice that there are three ladies, that is Cecilia Chimbiri, Netsai Marova, and Joanna Mamombe. Remember their story? They were arrested recently and claimed that they were actually sexually abused and, you know, had all their rights violated by suspected state security agents. You hear what they're saying about the police. Just hold on there.
I'm denying bail until they said I should come back on the 7th of August for the fact of reporting what the organizers of the 31st July protest had said. So basically, journalism has been criminalized.
But how are you feeling? How are you feeling?
I'm okay. I'm fine. I'm fine. The struggle against corruption should continue. People should not stop. They should carry on with it.
They are not police officers. because of police officers should be my children.
So those are the three ladies, marvelous. They were from the court. They are supposed to be going there for remand and, you know, having their case being, you know, analyzed by the state and all those kind of things. So they were not happy at all. And Chingono, if you heard him very well, he said journalism is being persecuted. So he says, there's something that is going on here which is not right. Go ahead.
Aiwapo tanga tiri kunzwa kubva kuna mutori wenhau hopo ichingona achitaura iye kuti mabasa evatori venhau sesu aiwa pari zvino haasi kufamba zvakanaka ari kutaura iye kuti vatori venhau vari kumbunyikidzwa kodzero dzavo taona zvakare vaHerbert Gomba vachitaurawo kwokupedzisira kwevhidhiyo iyoyo vawanikwa ivo vari pamwe chete nahopo chingono apo vanga vari kukwidzwa gumba gumba rekuti vachiendeswa kuremand prison kwavari kunge vachiri tinoona kuti mukoma hopo chingono anzi iye achazowanikwa achimiswa pamusoro pamberi pedare musi wa7 nyamavhuvhu zvinoreva kuti mwedzi unotevera saka achange ari muusu hwapesup saka awanikwa achibvunzwa nevatori venhau paabuda kubva kwatingati kudare akataura iye kuti ehe zvechikwadi chiri kuitika ndechekuti vatori venhau mabasa avo pari zvino uyezve kodzero dzavo dziri kumbunyikidzwa tikaona zvakare madzimai matatu emdc vatinoti mdc trio vanoti ivo muzvare Johana Mamombe netsai Marova uyezve naCecilia Chimbiri vachitaurawo vachinyunyuta vachiti ivo varambidzwa kuti vawanikwe vachipinda mudare sezvo vanga vakapfeka ivo mamaski akanyorwa kunzi MDC Alliance nemapurisa saka vanga vari kushora mapurisa vachiti zviri kuitika izvi hazvina kumira zvakanaka nekuti zvinoreva kuti mapurisa vakuwanikwa ivo vachitarisa zvimwe zvinhu zvisina basa panguva ino vanga vari kutaura kuti inga pane vamwe wani vanowanikwa vachienda kumatare vakapfekawo yatingati regalia yebato rezano PF sei vasingakwanisi kunge vachitaurawo vanhu ivavo kuti vasapinde mumatare saka ndo zvimwe zvataona zvichiitika muzuva ranhasi Gibbs.
Yeah, so we've got our second guest, and that is Mr. Mkondi Simoyo. He is the leader of Mthokazi Republic Party. Mr. Moyo, siyabonga
kuhle. Siyabonga Baba Dube, good evening.
Yeah, siyabonga kakhulu. So Baba Moyo, uyabona okwenzakalayo kule Zimbabwe kulabantu ababotshwayo abanye lapho kuthiwa baqoqa ukuthi kube lokutshengisela ngeviki ezayo kuzobuya ke intathela izindaba nibotshiwe layo khanya ngazani ukhona okukhona so wena ukubona njani konke lokhu Baba Moyo?
Engingakutsho Baba Dube labalaleli ukuthi uhlupho lokuhlukumezwa kwabantu eZimbabwe akuqali namuhla kuqala ngo-1980 phose ngithi mina abantu bona laba especially endaweni yaseHarare kumbe eMashonaland yibo abanika uhulumende weZanu PF amandla ngabo 1980 kusiya ku-85 ngoba wonke umuntu wangale wayesithi iZimbabwe kumele ibe one party state besithi ukuthi iZanu PF kayiqhubeke ibusa umuntu njengoba uJoshua Nkomo lezaphi yakhe bengabusi so uzathola ukuthi izinto lezi sezingani into ezenzakala kathesi and abantu nxa bekhuluma ngakho sokuyibo abahlaba umkhosi kakhulu khona ngale eHarare while singapha thina abantu bethu bebehlukunyezwa bebulawa ngombhuqazo kusenziwa zonke izinto abantu bethule so esingakutsho ukuthi uhlupho lukhona namhlanje lwavunyelwa ngamaZimbabweans wonke abanye abantu beclaim ukuthi bayimajority kathesi so uze kutsha labona abantu abake baprotecta isystem enaleyi esebekhala ngayo kathesi
ye so kodwa ubona ngazani po kubotshelwani vele abantu Baba
no uhulumende weZanu PF nguhulumende ovele engekho ebantwini njalo ongeke wayenza izinto ezenzela abantu uzathola ukuthi yena uyananzelela futhi uyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe kabaphathanga kuhle and futhi uyazi ukuthi nxa abantu bengabambana benza izinto ngokubambana akulula ukuthi bamgenqule kumbe bamkhiphe esihlalweni kodwa-ke ngalokho bazazama ngazo zonke indlela ukuyi-intimidate abantu lazokunye sikunanzelelayo babadube ukuthi eZimbabwe abantu abala unit of purpose uzakhangela ukuthi uzathola ukuthi into ezizakala ngapha eMatabeleland zihlukile kwezizakala eHarare and the treatment yabantu iyasuka iyehlukana uthola ukuthi yikho sesikhangela labona laba abakhangele ngezomthetho wamazwe omhlaba kungenzakala izinto ngale Harare abaphuza ukuba ngumsindo kodwa kungenzakala kithi ngapha bayathula kodwa ke ngingakuthi ukuthi iZANU PF yona iyakwazi kwenza iyakwazi ukuthi kayibusihle abantu izama ukufaka ukwethusela phakathi kwabantu ukuthi kungabi labantu abazophakama besho ukuthi hayi uhulumende kasiphathanga kahle uzakhumbula ukuthi section 59 of the current constitution yeZimbabwe uthi every citizen has got a right to petition and demonstrate as long as it is peaceful. So if the constitution yelizwe ikusekela lokho kanti manje abantu baboshelwane ngoba le demo yangikhona kayikafiki asikaboni ukuvandalize izinto so bona asebekwesabela kuyini so nisisekelo sombuso sinika ama citizens ukuthi a demonstrate as long as bengasuthise ngokuphathwa kwabo.
Yeah, thank you so much. Sicela ubambe konapho ke ungayikhatshana. Marvelous, what Mr. Moyo is saying is that, you know, every Zimbabwean has got a right to, you know, express their opinion in terms of, you know, gatherings. You can go and gather where you want. You can protest if you wish, as long as it is peaceful, according to some statutes. So he says, why now are people being persecuted? Like what happened soon after independence? So he's saying there's a lot that happened after independence. And that system is continuing. That's what Zimbabwe is in today. And he says, this is not good enough. So now I think we've got another guest. That is Miss Ketwe Pepe. She is in Canada. Just hold on there, Marvelous. I'll bring in Ketwe Pepe. So, Miss Pepe, can you hear me?
Yes, I can hear you. Can you hear me?
Your camera is off. So can you adjust your camera accordingly so that we can see you, Miss Pepe?
Oh, my God. Now.
Okay, perfect. So, Miss Pepe, tell us, what do you think about what's going on in Zimbabwe?
What is going on in Zimbabwe is really unfair. Like you showed on the video, Uguti, the people that are corrupt are the ones that are actually running the country. And they're filling jails with people that are doing petty crimes. They're busy filling them, putting them in jail, when the real people that are supposed to be in jail are actually running the country. That's the most unfair thing. And I do not agree with the way they are treating Hopewell and Kariga Vumbe. They say that the constitution, in the constitution, they have the right to freedom of speech. They have the right to, journalists have the right to report on anything that they see. So it's really an unfair thing.
Yeah.
Indlela igavu uhulumende asiphatha ngayo isiphatha ngocuku. So, but bathi kukhona i-constitution iyasivumela ukuthi sikhulume esokufunayo. Kodwa ungakhuluma okufunayo nxa bengakuthandi bona behulumende bayakubopha. Kanti isijele ligcwele ngabantu abatshontsha into ezincane. But abantu abatshontsha imali enkulu eningi bahlezi emahofisini aphezulu bayasidonga.
Kolibambe khonapho ke ungakatshana Ms. Pepe mbise ke uMarvelous Mhlanganya uye. Go ahead, over to you, Marvelous.
Aiwapo tiri kunzwa kubva kune vamwe vanyarikani vedu vari kuti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa vatingati vaye vakasungwa parizvino tinoona kuna mutori wenhau Hope Chingono.
Marvelous is got cut off somehow. So I think maybe you can cut off and come back. So then you can have your audio. I think right now the audio is mute or something. So come back in some few seconds. So we'll get Marvelous back. But while Marvelous is busy trying to come back, let's hear what people are saying about what is happening in Zimbabwe. They sent us audios, so you have got an opportunity as well to send us audios, you know, on our WhatsApp number, +1 202 465 0318. So let's hear what people are saying about all this. So apparently, I think we are showing you yesterday's audio, so I think we'll try to get the right one. So hold on there, Zimbabweans. We are coming back to Marvelous.
Aiwa, kunawo vachangobva kupinda muchirongwa, tiri pano pa Live Talk. Apo tiri kuenderera mberi tichitarisa isu panyaya yeCOVID-19, tichitarisa zvakare zviri kuitika munyika. Panyaya pekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu, tichiona vamwe vanyarikani vedu vari pano vanga vari kutaura ivo vachiti zviri kuitika izvi zvatiri kuona sekusungwa kana kuti kumiswa pamberi pedare kwaHopo Chingono, mutori wenhau uyo awanikwa iwo achinyimwa mukana wekuti abhadhare mari yechibatiso muzuva ranhasi, achinziye adzoke zvakare kudare nemusuwa Nyamavhuvhu 7 kumbunyikidza kwekodzero dzevanhu, vachiti ivo chiri kunyanyo kachikamadza ndechekuti avo vakawanikwa ivo vachiita zveuori vachizowanikwa zvakare vachizosungwa nezvimwe zvakadaro, vakawanikwa vachipiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Tichiona zvakaitika kune gurukota rezveutano vaObadaya Moyo, takaona vachizvifambira vachienda kunomiswa pamberi pedare, tikaona vachipiwa zvakare mukana wokuti vabhadhare mari yechibatiso, kunyangwe zvavo takazoona vachisiyiswa basa. Asi vanyarikani vedu vari pano vari kuti zvinhu zvakadai zvinhu zviri kukatyamadza zvikuru, sezvo zviri kuratidza izvo kuti vanhu havasi kupakura zvakaenzana. Saka ndo zvimwe zvatiri kukurukura nazvo ipo pano, tichionesana kuti kwamuri ikoko kwakamira sei nyanya panyaya iyo yedenda recovid-19. Tichitarisa kuti pari zvino zvinhu zvakawanda zviri kuitika pamusoro pedenda irori, uyezve taona isu mamwe madzimai matatu aya eMDC Alliance vakawanikwa vachinzi vakambunyikidzwa kodzero dzavo, vakawanikwa vachinzi vakabhinywa nezvimwe zvakadaro, vachiendawo kunobatana nemumwe mutori wenhau uyu Hopewell Chingono nhasi kudare redzimhosva, asi tazoona vachinzi ivo varambidzwa kupinda mudare sezvo vanga vakapfeka iwo mamask ane zita kana kuti pakanyorwa ipo kuti MDC Alliance. Izvo zvabva zvanzi nemapurisa zvinoita kuti vasakwanise kunge vachienderera mberi vachipinda mudare. Saka ndo zvimwe zvatiri kutarisa pari zvino, uyezve tichingopa mukana wekuti pamunopinda muchirongwa zivai kuti chirongwa chino hachisi live, chirongwa chatawanikwa tichibika munguva yapfuura sezvo paine denda recovid-19. Saka tiri kutevhenyura tiri kumba. Gibbs.
Yes, now I think you can pose a question to Dr. Mabaza.
Dr. Mabaza, maybe if you can react to what our previous two guests were saying in terms of how, you know, we see there's a difference between how the, you know, the former Minister of Health, Obadiah Moyo, was handled to what we're seeing, you know, the mayor of Harare, Herbert Gomba, being handled today, the reporter, journalist, Hopo Chingono, also being handled, and the leader of Transform Zimbabwe, Jacob Garivume, also being handled. We see there's a big difference of the way that they were handled and even the bail conditions. What's your take on that? If you can say that in English, and Sean.
Thank you so much. Yes, go ahead.
Yes, right. I'm going to answer that one, but I would beg you to allow me to answer the Mtwakazi leader first.
Yes, go ahead.
Mtwakazi leader is a problem in himself. He is a typical tribalist. What he's saying is tribalism. He says people only complain when problems are in Harare, not in Bulawayo. That is wrong. People complain because they are Zimbabweans. You must bear in mind that, for example, myself, my mom is Ndebele, my father is Shona. We are not tribalists. This country must be united. And people like him are a shame to himself.
Let him respond. Just 1 second before you proceed. Can you respond, Baba Moyo?
Thank you so much. I say it is Dr.
Mabaza.
Yeah, why is Dr. Mabaza so being emotional over this issue that I've just raised? At the same time, I need him to define for me what is meant by tribalism, because he cannot say us as the people from Mtwakazi being victims of the current system dating back from 1980 to now, we are tribalists. Yet we know that tribalists are people from Mashonaland, who have always claimed that they are the majority and they can do as they wish to, so ever, as long as they are the ones who are calling the shots. So for him to be emotional and say, I am ashamed, it's so unfortunate. No wonder why I always tell people that, look, the only problem that we face as Zimbabweans is that we are on denial and that Zimbabwe was founded on lies. It's just a myth. No wonder why Dr. Mabaza will just utter these sentiments without even wanting to understand the problems that affect the people of Fatimarin up to this day, being caused by the current NPF, government.
Yes, Dr. Mabaza, I think you're... go ahead, maybe... yes. No, apparently your audio is muted. Can you... is muted. Can you cut and come back? So while Dr. Mabaza is coming out, let's try to hear what people are saying about, you know, the situation in Zimbabwe. I'll just roll in
Some audio. Ala inyamazana ingcono ngoba mayibona umuntu yethuki yabaleka lapha eZimbabwe kulukhuni bakithi kulukhuni kunzima futhi kubi kumbe yena eParliament yakhe nguyedo okhuluma mayikhuluma bonke abantu bathi yes 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 kakhulu abantu abonisana labo yini beke bethi lokhu kuwrong
ngophondo Ndlovu umfana wale kogodwa kwamahlaba ayithole kwamajiyampondo kwamavula kuvalelwa but ngokuhlala ngihlala la eSouth Africa eJohannesburg ngendaba zokuzama ukudinga imali. Mina ngemthetho le lockdown le ukuthi iyaqinisa umthetho lockdown. Mina mangibhekile akula lokho umthetho lockdown eqiniswayo. Laphana nje igovernment yekuyesaba ukuthi abantu mhlaka 31 ukuthiwe bazongena ezitaradeni. Yikho nje evuke esithi yena sokulentothwa yilockdown. I-lockdown uyenza kanjani i-lockdown ngoba phela i-lockdown yaba khona waqala ukufaka indaba zama stages so bekungathini ukuthi na ayazisa abantu ukuthi sesiphuma kuma levels la esikuwo sesibela ku lockdown ndana ukuthi athena abantu babengena emadorobheni bahambela amaphepha lokho nje kuyabonisa ukuthi igovernment yeZimbabwe kayifuni ukuthi abantu bakhalaze ngezikhalazo abanazo ngoba manje bayazi ukuthi abantu bafuna ukungena esitaradeni mhlaka 31 indaba ze corruption le ukukhulunywa ngayo yikho nje esithi sokule akusamelanga abantu bahambe emadolobheni
ye siyawuzwa sibili ukutshengisela okuzaba khona kodwa kuza kufa abantu ekutshengiseleni lokhu ye yena lapha sibili siyabona le lockdown sibili ukuthi hhayi aba khona nge-Friday antshi abantu uhle waqondanisa le lokutshengisela kwabantu emgwaqweni umdala ye uyakwazi ukuthi vela kula muntu ozahamba-hamba ngoba yena uthe lockdown wonke umuntu so hayi unkulunkulu ngiyozadazula thina ngeke sidazule thina bantu unkulunkulu ngiyozadazulele thina ngeke sidazule ngoba abantu bangadazula uzabulala abantu unkulunkulu ngiyozazenza kuye kuzenzakala khona okumele kuyenzakale ngoba uyazehlulekile nomali no what akula nto ekukhona ekhaya into ziyadura zibiza ngangale kwemali esingayiholiyo lokuyihola ngasiniki laleyo mali kaholisi kabantu abantu bangavalelwa endlini yes of course kuyefana nembuzi nje ungayivalela esibayeni laphana uyadidla umquba yini kuyafanele ukuthi uninto ungayivala fanele uyinikeni ukudla ukuze layithole njani ukuthi iphike hhayi ngeke ngiziqambe la migama
ngupeter ngwenya ekwembuthi emalopa mina ngokubona kwami ngabe i-government ingavala hhayi ukuvalela abantu ezindlini angibona ukuthi yisu elinhleleli ivale ngendlela ebeyivale ngayo ukuthi abantu bekhona ukuyothenga ukudla kodwa behlale ezindlini ngendlela esike salalela i-government impela uhulumende wethu wathi sihlale ezindlini sahlala sikuda sisiye esitolo siyothenga angeke avalele abantu ethu bengaphumi bengayendli kuyothenga manje ambona ukuthi kudlula ekwakuqaleni kwamanje ukugula kwaphephethe kumemetheka kuleli gciwane yebo likhona lifanele ukuthi abantu sikhangele impela ukuthi lingamamatheki kakhulu kodwa hhayi ngodlame lolu ludlame kuma kuthiwa abantu bevalele ezindlini kukhadama noma amasosha amaphoyisa cha akufanelekanga igovernment ivalele abantu ngalelo hlobo ukuthi bavalelwe impela kodwa asizivaleleni thina abantu bezimbabwe kodwa hhayi ukuthi sigadwe ngamasosha namaphoyisa cha nalokho futhi ukuthi abantu mabethi baya bayabhikisha bayakomplaina ngokubusa kwagovernment ukuthiwa bayabotshwa ayingeke ingene kudemocracy igovernment uma yenza kanjalo cha kusho ukuthi izabusa ngendlela
ebibusamalumamgabe
yes what people are saying here marvelous is that you know it's varied in terms of opinions but they are mainly saying that the problem is the way the government is running the country they are saying that you know, at the end of the day, It's a question of ruling in a proper way, following some laws. And, you know, the rule of law to them is very important. That Koko Mamoyo is one of them who actually sent us a message and said, you know, it's difficult to really figure out what Mnangagwa is doing in Zimbabwe. Says the president and his government are really oppressing people. The one people just keep quiet while everything is happening in a way they don't like. And then the same was said by Paul Ndlovu, who says, you know, the July 31st protests have been crushed because the government has banned public meetings in a way. And then this was also said by an anonymous person who sent us an audio, who says the problem is that people don't have money. They have nothing with them, you know. So how do they enforce those regulations? And then Peter Ngwenya said, you know, this is oppression at its worst. So now we are also joined by our fourth guest, and that is Nomthandazo Komazana. She is in India. You know Mumbai, where it is, marvelous. Have you been there?
Yeah, yeah.
That's where she is.
No. Yeah.
Okay, so let's
apo tanga tiri kunzwa kubva kune vatinoti vanotiteedzera pa WhatsApp vakasiyana-siyana vachitaurawo pfungwa dzavo, vachitaurawo maonero avo panyaya yezviri kuitika munyika. Saka tichange tiri kuedza kuti tibate zvakare vamwewo vanotiteedzera pano paFacebook page yedu yeVOA Shona, uyezve paWhatsApp vachitipawo pfungwa dzavo mamiriro akaita zvinhu munyika. Tinoona kuti vazhinji vari kutaura ivo kuti nyaya yenzara ndo nyaya iri kunyanyovarwadza. Vari kutaura ivo kuti pari zvino vakatarisa ivo mamiriro akaita zvinhu. Pane vamwe vanga vari kutaura ivo kuti zvavari kuona ivo zviri kuitika panyaya yemafigures kana kuti manhamba evanhu vawanikwa ivo vachibatwa nedenda irori recovid-19 zvimwe zvacho zvanyanyoti one day. Saka regai ndimboedza kuti tiridze voice note rabva ivo kune mumwe mukoma varivo kuMount Darwin vachitaurawo maonero avo panyaya yemamiriro akaita zvinhu panyaya iyo yecovid-19. Regai tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Apparently that audio is not you cannot hear what
So mukoma ava vari kutaura ivo kuti vari kuMount Darwin pari zvino, uyezve vari kutaura ivo kuti Mount Darwin kwavari kugara ndimurayiridzi. Asi papaycheck yavo vari kuwana mari inokwana iyo $30 chaiyo mushure mekunge vabatanidza zvinhu. Vakutoita zvekukorokoza, vanoenda vachinotsvaga gorude. Uyezve pari zvino vari kuti havasi kufara, vari kumashonaland east ndokutaura kwavari kuita central I think. Saka vari kuti ivo pari zvino havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu panyaya iyi yecovid-19, nekuti vari kuti kunyange hazvo uwandu hwevanhu huri kuramba huchiwanda, asi panyaya yekuti vanhu vambunyikidzwe kodzero dzavo dzekuratidzira vari kuti ivo havasi kufara nazvo. Gibbs.
Yeah, now let's go back to Dr. Mabaza before we go to Ms. Nomthandazo Komazana. So let's get to Mr. Mabaza to actually say exactly what we're saying. So anyway, you're talking about these tribal conflicts and other things. But when we look at the real issues, like what Mr. Moy is saying, he says ZANU-PF has been an oppressive system since 1980. So he says, you know what? Let's not beat about the bush. Let's tell the people the truth. There were some massacres in Matabeleland and then followed by other atrocities over the years. So he's saying, what is happening because of that?
I would give a small 2 minutes on that one. Then I'll go to the question Marvelous asked me.
Yes,
and I would ask probably one day, find a day for the program of these massacres.
Yes.
We can discuss them. But for a moment, let us all remember, when the massacres, which the so-called massacres started, it's not only the Ndebeles who were killed. Shonas were killed. I lost my brother, who was staying with our grandfather in Plumtree. He was killed for being Shona. And the Shona teachers, Shona headmasters, Shona police officers, when the distance raided police stations and schools, they killed. So when the army came, what happened, and it was not a good thing. And I think we need a topic to talk about it without hiding behind bushes.
Yes.
But
yes.
For Mr. Moyo to raise it now, when we are talking about human rights and COVID, he is a pathetic tribalist. And again, for him to say he wants to divide the country into Matabeleland and Mashonaland, he does not understand what he's talking about. The Zimbabwe has to go on as one, and we must take away our tribal tendencies. It does not help us. We should not look at us as Ndebeles or Shonas. I said we are mixed blood. There are so many people there who are Ndebeles, who are Shonas. And ZANU-PF includes ZAPU and ZANU. It's not a Shona party. It's a national party. So my answer now, let me answer. This one is emotional. He was asking me why I'm being emotional.
Yes,
I'm being emotional. I'm being emotional because it is wrong to try to tribalize an issue of health and a political issue. You must understand.
Just go back to our discussion.
Yes. Mr. Chimono, who has been arrested, and Mr. Ngarifu, and none of them is in the belly, but they're doing it for the country. That's what their belief is. So we must respect the country above tribalism. But anyway, let me answer the questions. Marvelous. The difference we are seeing in how these people are being treated is because their cases are different. The Obadiah Moyo and his team were charged on corruption. The issue was different. Chingono and Ngarifunye are charged on a political issue which is about to happen in 7 days. And if they are released now, there will be more danger because they are inciting people to come up for this strike. And now it's not about the strike. The strike is going to defy the laws of being at home, of the curfews, and of trying to beat COVID. So there is a problem here. The problem is it's a legal issue, not a political issue. It is wrong to politicize everything. Unfortunately, I did not hear the video where Chingono was talking or where the three ladies were talking. I don't know, our network this side, I think it's bad. I didn't hear the video. But I can only comment on what Marvelous had said.
Mm-hmm.
Yes, there is a law at every court. You cannot enter the courtroom with an insignia which supports a political party. Even if you've got a ZANU-PF regalia, you won't go into court. You are only allowed into court if you are the one who is being tried. And you go there in your regalia, they take you in court, there's no problem. But you cannot go into court with your regalia for only sympathizing with others or listening to somebody's case.
One in this COVID. One more minute. Inshona, 1 minute.
Yeah, inshona, ndirikutinini. Yavamoyo ile katimboisiya nekuti vamoya vaziva vakazungaira vanoda kubatsirwa nekuti Zimbabwe inyika yevanhu yedu tese hatifanire kupatsanurwa kuitwa mandevere kana kuitwa mazezuru tiri vamwe chete Zimbabwe must fight together vamoya vanofanira kuziva kuti vachingono navangarivhume havasi mandevere asi vari kurira nyika yese havana basa kuti uri mundevere kana uri muzezuru kana uri mundau saka ngatisikanganwei zveundau nezveundevere zvakaipa ndozoenda pamberi ndikati chikonzero ngenye vamwe vakapiwa mari yechibatiso yainonzi pachirungu bail vana minister Moyo and the rest ndizvekuti nyaya dzavo dzakasiyana munhu anoenda pamberi pedare nenyaya yake achizvimiririra yava chingono neyavangarivhume yasiyana pakuti yavo iri kunzi muri kukurudzira vanhu kuita mhirizhonga musi wa 31 saka vari kunziva kuti kakusiyai nhasi muchaenderera mberi nemhirizhonga yenyu saka chimbogarai muchitirongo kusvika nguva yedambudziko yatakatarisana yapera nekuti ndimuri kukonzera mhirizhonga musi wa 31 ngatitaure chokwadi ZANU-PF nehurumende yezimbabwe havarambidze vanhu kuratidzira asi vari kungoti musi wa 31 hamungaratidzire nekuti vanhu vari kufa munyika yezimbabwe COVID yaakukwira.
Thank you very much and hold on there. Let's take Miss Nkomazana in Mumbai, India. Miss Nkomazana, welcome to the program.
Thank you so much, Dube, for the privilege to be on your program today. Thank you, sir.
Thank you so much. So what's your take on what this gentleman is saying and, you know, overall, what is happening in Zimbabwe right now? Briefly.
I will agree on some parts and probably maybe on some not, but I can't say exactly. There is one part he said, this gentleman who says we must divide Zimbabwe, that is way wrong. That is not the solution. Because if we divide the country, there will be more conflict among the Ndebeles alone, among the Shonas alone, which is not going to be a very peaceful conflict. That will be... It's like brewing another bigger war. That might be World War III altogether. What the country needs right now is to get rid of the poison in the government, is to get rid of all the, to sieve, or automatically to just change the whole government altogether. Because as I said earlier, I think I said if the borehole is being infected by a rotten donkey, you don't take out the water out of the borehole hoping to get fresh water from there. You don't do that. People have right to protest. They have every right to protest. Take it, for example, the issue of George Floyd in America. They were protesting in the midst of the COVID-19. No increased cases were recorded on that period of protesting. They must be allowed to protest to actually show their feelings on what is happening. That is not fair. Going back to my borehole, if there is something infecting the borehole, get rid of that thing and remove every rubbish in it for you to get fresh water. Our country needs fresh water. It doesn't need any divisions. It doesn't need any fighting at all. We need to get fresh water. We need to get fresh leaders. That is why they are pointing at the ruling party, because that is where the problem is coming from. They are actually personalizing the country. The country is in their pocket. They don't have... Engutshoyo ukuthi uku divider ilizwe kusoze kusize ngoba kuzovuka ikulwa phakathi kwethu amaNdebele kulwiwe amatonga athi khona khona amaNdebele into abazenza sizifuni amaNambia laba khuluma okwabo because kule mhlobo echiyetshiyeneyo. It's not just a matter of Shona and Ndebeles in that country. Kule mhlobo echiyetshiyeneyo ezobuya nama issues achiyeneyo nama opinions achiyeneyo, of which most of the Ndebeles are sisoze siwavumelelwa ama issues because sizobe sithi yithesibusa angithi because kuthiwa ngamashona namaNdebele. Ukudivida ikhountry akusoze kusize ngalutho. Sifuna nje umbuso omutsha. Ma kuzoba ngcono if singabuswa ngabelungu because abelungu baye befuna bayathuthukisa ilizwe. Just look at it before. Kwakunabelungu ilizwe wonke umuntu waye lo msebenzi. Sathatha thina phela abantu abamnyama ama-farms ahleli nje khonapha. Ama-farms ahleli abanye they are doing bayenza into like ama-private homes. Bayenza abala intando yabantu like in their hearts enhlizweni zabo. Is abakhokheli okwamanje engakhwehlela uya fly up ngaphandle ke kwelizwe eyotreathwa ngale. Kodwa thina kobulawayo eHarare silezibhedlela ezinkulu azila mithi azilayo imitshina efuna ukuthi silokhu sithole ukusizakala, but bona basizakale ngaphandle kwamazwe.
Yes,
siyakuzwa ngabantu ababusa ilizwe kahle bona lapho. Ma umthombo ufele idonki dube awukhiphi amanzi ukuthi uthole amanzi afresh, cha ukhipha lona idonki ukhiphe le zonke kade zibolile ezikade ziphakathi lilahlele khathana le sifuna amanzi amatsha ukuphuma amanzi. IZimbabwe ifuna nje fresh water.
Siyakuzwa kakhulu mama, othi-ke sibona kumbe Marvelous sephendukile kade sekuquntekile. Marvelous, we are almost coming to the end of our program, so maybe we can go to Mr. Mkondis Dube. Sorry.
I have actually, let me just go quickly to Amai Margaret Dongo, who's here on the line with me. She just wants to talk about her views on COVID-19 and what she's seeing happening. Amai Dongo, mgatu uzo erezu, kuiti kapanya ye damu tukwero re COVID-19, maonero enyo.
Ndikunzwa kushushikana kuti vemuno muZimbabwe ka hakusi kuti havasi kunzwisisa kuti COVID-19 inouraya, but pamusana pekuti vakanga vagara vachitambudzika, saka vangoone pfungwa dzekuti hapana kusiri kufa. Kana makatarisa vanhu vari kukrosa border, vari kubite bridge, vari kuenda kusouth Africa, mukaona huwandu hwevanhu ivavo, kunyanya madzimai kutaridza kuti vakutozvipira kuti hapana kusiri kufa, sindoda kuchengeta mhuri yangu. Zvinhu zvinorwadza chaizvo.
Tombotarisa panyaya yekodzero dzevanhu, tinoona pari zvino pane zvizhinji zviri kuitika even panguva ino yecovid-19, sekusungwa kwemutori wenhau Hope Uchingono nevamwe. Noti chii?
Musati matombotaura nenyaya yekusungwa kwaHope Uchingono. Nyaya yekushayisa vanhu chikafu iyoyo itori nyaya ikodzero yevanhu. vane kodzero kuti vawane chekudya hurumende ivachengetedze because iri kuisa program yelockdown saka inofanirwa kuvachengetedza ndoimwe kodzero yekutanga yechipiri handina kumbotarisa kuti handambonge ndakazvitarisira kuti government ingave ichisunga Hopewell Chin'ono pamusana pekuti Hopewell Chin'ono munhu akanga akutobatsira kuvandudza ZBC yavo achitokurukura zvakanaka vachiita maresearch avo chiizvese kuti vaone kuti vangabatsire sei nyaya dzekuita kamapu nefreedom of expression necoverage nechii kuti vaimprove kuti vanokwanisa sei kuti nhau dzavo necoverage yavo isvike muvanhu vagutsikane navo saka ndaakutonetseka kuti hurumende inoda munhu akaita sei vanongoda munhu anongoti yes zvese kana research yaakaita iyoyo hapana chakaipa uchazoipa ndechekuti ukazotaura kuti kwabiwa saka muda kungopembedzwa zvese kumbonzikwa kuzotaura kuti makaba kungoburisa izwi rokuti makaba iro ndoringanzi munhu ngaasungwe munoziva ini ndakagara kuamerica ini ndikagara kuengland unogona kutaura kuti Trump akamira zvakati kana Clinton ndakagara kutime yana Obama pada anagoona munhu akamboiswa mujeri munomu kutotaura chokwadi chiripo chekuti ehe pakabiwa mari yakati nzvimbo yekuti vachitomutora vomuisa parutivi pavo votichitibatsira kuti tione kuti vakaba ndiani yakabiwa sei ava ndokunopfuura makumbo avo hameno kuti ndakutadza kunzwisisa ndakutadza kutoinzwisisa hurumende iyo ndakutadza kuinzwisisa kuti chavachati chakanaka ndechipi chese ukasumuka pamupako kuchema kuti corruption yanyanya watonzi wavioleta nini law yemunomu kana kuti it's an offense or it's a criminal offense saka chindi taurei kuti tese tosungwa kamuromo
anachatauraanogona kusungwa
saka Hope haana kufanirwa kunga akasungwa kana nekuti haasi munhu wani angaine pfuti masungiro avakamuita anorwadza angasina pfuti munhu anotaura ende munhu aitombosangana naminista vachitombodiscasa nyaya yekuti vangareforme sei information wonini ZBC yavo saka how can they do that.
Thank you so much.
Mai dongo nekuti nguva yedu yadyanana ndichadzoka kwamuri zvakare kuti titaure nemi we're hearing there from former liberation war hero Margaret Dongo just giving her view gives on what she thinks is going on especially on COVID-19 and also what we're seeing happening where she's actually saying she's surprised that the government went ahead and actually arrested Hopewell Chin'ono because she believes that he was very instrumental in coming up with research of how to revive some of the, I think she said ZBC or the information ministry, I'm not sure. I don't know how credible that is, but that was what she said. But she also said the government is also broaching the rights of people when it comes to not giving people food during this COVID-19.
Yes, Baba Moyo, Pozelokuna Baba Moyo.
No, ngiyabonga baba Dube ngizafisa ukuphendula uDr Mabuso Mabasa lo Madam Nkomazana. Ngokuqala ilizwe leli vele li divided before we talk of us sesifuna ukuthi li divide officially ngoba ungakhangela indlela elibuswa ngayo akule umuntu wangapha engaze leader i political party no matter how national is that party you from national and you never vote for that person arguing that the person is a tribalist by being is the fact that he or she is coming from Machiavellian. So in that regard, it's like for Dr. Mabasa to say the so-called massacres, while he doesn't even understand that the issue of dissident and Kukula Wound was created by his partisan PF, where in 1981, 12 September, Emerson Mnangagwa is the one who paid for a hotel bill of 12,943 for the 106 North Koreans who were to come and train the 5th Brigade in Nyanga. So in that regard, he realize that already this issue of Kukula Wound was long planned by ZANU-PF because officially started in 1983, while they were busy planning for about it prior to its start. So in that regard, I'm like saying, there is no one who will stop us from saying we are fighting for our own self-determination, because we feel that is the only permanent solution that can, liberate or set our people free from this oppression.
Time is up, Mr. Moyo. Thank you so much. Okay. I can see Mr. Mabaza.
Okay,
I can see Nkomazana shaking their heads. But then there's no extra time, unfortunately. We're going to have extra time today, but siyabonga, Baba Moyo, siyabonga, Mabaza. So we have come to the end of our show. Please note that this is a pre-recorded show. We should thank Ms. Margaret Dongo, Dr. Simba Mabaza of ZANU-PF, Nkondisi Moyo of MRP, that is the Republican Party, Kedwe Pepe, who is in Canada, and Nom Tanda Zonkomazana in Mumbai, India. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C., saying, let's meet again on Monday.
I'm Marvelous Mlanganya Huye saying, let's meet again next week. I'm broadcasting from my home due to COVID-19. You have a safe weekend. And wear your mask.
Bye-bye. Siyabonga. Thank you so much. Bye-bye.